zvakataurwa na Auditor General zvinhu zvakaitika between 2012 and 2017. Ino commission yakapinda muhofisi muna July 2019. Saka zvinhu zvakaitika commission ino isati yava muhofisi.
Saka chii chamakaitawo imi mapinda muhofisi?
Patakapinda muhofisi takaona kuti mafinances ecommission anga asina kunyatsomira zvakanaka. Ndokubva tati regai tiuye nezvinangwa zvekuti tigadzirise. Ndobva tatora matano akati one day kuti tigadzirise zvakanga zvakanganiswa nemacommissions anga aripo. Saka takatarisa finance department yedu tikati ngati itei kuti tive nevanhu maofficers ane unyanzvi, maofficers akatrenwa, maofficers anokwanisa kuita basa remafinances. Saka takakwanisa kurekruta maofficers atofunga kuti vane unyanzvi pabasa iroro. Tadaro takaita matraining programs akawanda.
Angareya
kuti maofficers edu maskills avo ave apa musoro-soro. Tadaro takaramba tichitaurawo nana Auditor General kuti tinyatso vatichinzwisisa kuti zvavanga vachisangana nazvo zvazvakamira sei. Ndosaka paya takazosaina memorandum of understanding na Auditor General zvinotibatsirawo isu sezaki kutiwo tinenge tichishanda tese pakugadzirisa mafinances ecommission. Saka kutaura kwandiri kuita kunoku, mabooks ecommission, mafinances ecommission ndingati agadziriswa. Panguva ino commission ino iri muhofisi kubva muna 2019. Ndinoda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti kubva kuna 2020 kuno Auditor General haasi kuzopaya tinoti adverse report kuzaki.
Sei muri kupa chivimbiso ichi?
Mafinances edu tagadzirisa zvaitika kudhara zviyazvo zvatakatura matano kugadzirisa. Saka zaki ya imwe ya maorganizations ine zvirongwa zvayo zvamafinances zvatwasanuka. Nokuti sezaki tinofanira kunge tichipa muenzaniso sevanhu vanorwisa uore. Tipe muenzaniso wokuti isusu mari dzepublic, mari dzehurumende tinodzisevenzesa zvakanaka, uye kuti masystems edu ndiwo anotarisirwa kumapublic entities. Saka takatora matano yese iwayo okugadzira mafinance and procedures manuals edu, tikagadzira masystems edu yese are in place, mafinances edu ava in order. Saka commission ino yakashanda nesimba kutarisa zvanga zvaitwa hatisati tauya muhofisi, tobva tazvigadzirisa. Saka tichienderera mberi hatisisina dambudziko iroro pazaki.